Vetifika anozi vakatora nzvimbo yakakura mahekitera makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubichi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yekuvaka toiwana hedu. Vengu ndakava vari kwaitwa muma 300. Zivangu wa 300 havana kuti vachazowedzera imwe here.
Mumwe mukuru wevechidiki mubato rezanu PF Shaido Mutembelani anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vajudlas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru.
Hongu zvinobudirira nekuti purazi reBruce harisiraki harisiriki. Rangoni Line Gene Farm rapiwa nehurumende. Saka mayuta ari kuda pokugara. Yakanzi vati chekera akaramba. Saka mayuta akupanana through council. Kansera varipo nevakomana vamwe vanosapota musangano vachipa mayuta masenzi nemadzimai.
Asi vamwe vagari vemulions den vakaita savasamuel sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato rezanu PF mucherechedzo wekuti munyika mutevedzerwe mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini ndaona kuti macriminals vozva zvinhu zvavanoziva kuti iprivate property. So how can you collect because iko zvina headto akutoti pakudiwa mari kuti tizengeje malawyers vozinyaya pachasova vanhu. So we need mari yekuti tizengeje malawyers kureva kuti vari kuziva kuti zvavari kuita zviri rona dai zviri raiti tatingataura zvemalawyers.
Mumwe mugari wemulions den asina kuda kudoma nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Iyi ndomasaini maindicators ekuti vanhu havana pokuita sei. Hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system. A person must acquire, people must go to reserve. Of which is to believe kuti nyaya emi vosof vakatipika maraw migration kutoti vanhu vakuya mutaundi handiti. Saka mutaundi nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda.
VaDouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo. VaDouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo.
My position is we're in discussion with our local authorities who are in charge of our area, so I'm waiting for their response. At the moment I don't have a comment.
Vetidiki vezanu PF vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba. Izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro ajojina. Muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi rava kuwana pu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu. Ndakamirira Studio 7 muLions Den ndini apa Chigoriwa.